Zimbabwe. A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you just joined us. Tonight on the Women's Roundtable, we are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Zamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 1554 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us if you haven't done so before. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us. Tonight on our programs, we are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Zamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngube onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, "These designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses. The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse," end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reka Okonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but said the statement are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Zamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Zamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Zamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Zamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Zamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefa wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shure yangu ndekuti vamunangagwa ndanyora tsamba vamunangagwa voresponda kutsamba yangu tidaidza totaurirana ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichaketika kumurume wangu And then gava zvitiro for vana vangu because vakuru vachizoti what happened kuna baba wavo because vana vakakura vakadare especially mukoma anogora tokura aine bitterness aine anger so kana vachida zvavo itai vanhu tinosvera tatoziva kuti zvii zvakaitika ndanano vakamutora kana vachida.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembe Kazembe said he would comment later when asked what police have done to find Dzamaram. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that there's been a tragic trail of no action. Nothing has happened. No serious efforts are being made to ensure that a closure is brought to the matter in terms of us finding Itai or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwaramba thinks Dzamara was abducted because he held protests against then-President Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenda and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absence. That hurts him most.
Vanangu ari pangu yakaoma because vanangu vachiri vadiki and vana vangu vachiri kuda rudorwa baba. So every day vanobvunza mama dedi vachairini. Sometimes mukomana anotibvunza kuti mama asi dedi vakafa here pane kuti handina mhinduro ende zvinotondirwadza kuti mwana wangu vatori confused. Saka zvinotondirwadza kuti ine handina mhinduro government yachokuti aisi kukwanisa kundipawo mhinduro. Saka zvii zvinorwadza kuti vana vangu vari kutokura vasina baba vasingazivi kuti chii chakaitika.
Several demonstrations to force Harare to reveal what happened to Dzamara have not yielded results. But Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, VOA News, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News in Harare. He was speaking to Shefra Dzamara, the wife of Itai Dzamara, who disappeared 5 years ago. And some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Dzamara's.
Yeah, lingabe lichona njani mthokazo muhle sidibana kuhlelo lwethu lwalamhlanje asiyidluzene abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezijiyeneyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane. Lamhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalaphaya, sizakhangela ikakhulu udaba lwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla lezanu-PF kanye lamankampani adlelana lezanu-PF okugoqela abanye abaphathi ntambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla lezanu-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathelezi indaba obelwela ilungelo loluntu uyitai Dzamara, yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhlaka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela imuli. Nxa lilombono khona lapho ngokuswelakala kwempuphu likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zona lezo inke ngazitsho u-001-202-619-2077 kumbe njalo liye ekhasini lethu ele-VOA Ndebele ku-Facebook lisilandele khona lapho. Njalo lifake ke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte elingenelani uhlelo. Kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane bekhuluma ngohlupho lwempuphu. Sizoba lonkosakazana Jessina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaItai Dzamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi, waze wakhululwa ngabezomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile. Asizweni bekhuluma.
Lama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Kusukusela ngeweekend yona leyo bengilokhu engibhoda ngidinga impuphu daily, mina ibitshona engiphelela ngiselayinini. Kodwa esibangeni lase ukuthi vele ku-black market ayiswelakali. Uyathola ukuthi emarket ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa ngekheshi kuphela and yabe i-90 bond. Namhla nithe sengisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bond. Kukhanya ngani izakhwele. So namhla bahle bona bayikhweza namuhla. Sisakwazi vele ukuthi thina sivele sizaphephela ngayo ngoba le makhaya kuthile izulu leli laphuza vele ukuvuya.
Akudingwe kucazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyithayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo lalowana owaphelayo. Angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
Iparlamenti i-committee health sibhodile lapha sasibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yi-corona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imikhuhlane ezinje.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane. Yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As iparlamenti siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Wilkins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo.
Yes, Mava, they were the women, various women from different organizations and ordinary women talking about their plights. We started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo, that they are having to rely on their South African family members who sent them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. And then we also spoke to Justina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and is not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara. As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Very interesting there indeed. Kuna vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu cheLife Talk chemadzimai Women's Round Table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi nyaya huru iri pano nhasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemuswe muvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika, uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Takaona zvakare amai vaItai Dzamara Mbuya Dzamara vachichemawo vachitivo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari. Saka regai timbonzwa kubva kuna Mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika.
amakore mashanu muri kunzwa seisanya kutumbu
ana chekutaura iko zvino handina ndakatopererwa chinoita tiro kuti tisvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva ari pati upenyu akafa here toziva kuti munhu kana aberekwa chasara mashiro zvaanosiyana asika zoti aupenyu hwenhu hwekurarama vachiwanu mene anofa svikasvika muziwoti apa ndo paderuta neapa hatina kana mhinduro nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nderekuti munhu akasiya mhuri yake tokuchengeta vana nemudzimai wake asi ha zvakaoma mashingiro akaita muroora wangu mwanasikana wangu shifa mwana akashinga zvake iwa ndo zvaizvozi haisi nyore mwanasikana kuti asvika chinaye pamba hatina kana dambudziko nao ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti komwana kuraridzi nekushinga kwaakaita asingoziva kuti mwari ane chikwiti ane zvaari kuzviitira pamwe tingadai takukungochengeta vana tisingatozivi kuti ari anongogomera ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara, amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselem Sanyatkwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kuchikora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndo zvaichaita. Uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvi zveupfumi. Vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu, vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona, takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisimudza vaKaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura, vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya. Tokozile Matutu navaNison Ndlovu vese ava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichichekiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzi Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tingozviva kuti haiwa zvekodzero dzevanhu izvi kwanguva kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumbeso avawanikwa, asi nyaya yavo haisi yevu. Kodzero dzevanhu inyaya yevu. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwezera zvirango zveupfumi anouya nguva yakunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti no, zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yeZANUPF egavhumendi yekuZimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa zveupfumi, ekugadzirisa magariro evanhu munyika, atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuAmerica zvinongotaridza kuti America inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zviri kuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo.
Aiwa apo tanga tirikunzwa kubva kuna vatafadzwa mugwadi veZANU PF. Rigaiti inzwe zvakare pahurukuro yaitwa naJonga Kandemiri ataura zvakare nava Farai Maguhu vachitaurwa vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango.
Patandira vamugwadi vaitaunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa, asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980. Mushure mekunge vanhu vachema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu. Muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona. Asi nekuda kwehuori hwehurumende yeZANU PF, corruption, hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods, kupa maservices to the nation. Vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota, mwana ari kuti ndachema ndine nzara, yakatora chipeneti kwakutanga kuvhara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaFarai Maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango. Asi kutaura kwataita nhasi tichange tiine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafunga hapa. Tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino, asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino. Tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papeji yedu yeVOA Shona ne VOA Studio 7. Ameno PJV ndevele irikuita here? Maybe unogona kumbotaura nevanhu.
Kanyanga ne VOA ndevele slefit evela ku Studio 7. Yona ngwayo ayiko. Lisaxolelake khona lapho. Edabeni lwezijeziso zenotho, kuluhlu lwezijeziso zenotho olwethulwe nguhulumende weMelika kuyonale eqalisene kwayo nale iviki. Kukhanyeke kuba kususwe abantu abane abakade amagama abakade khona kulolu luhlu. Phakathi kwabane uReika Ukonde, umnumzana Reika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shivaibhen Mahofa, igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lomnumzana Nelson Ndlovu ngoba laba sebatshona. Kodwa ke umnumzana Reika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ikhuluma emihlanganweni yeZANU PF eMaralini esithi Reika Ukonde. Kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla leZANU PF. Ikho ke likhululekile ukuba lingene kuhlelo likhulume ngawo nama-sections, kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukaDzamara labanye abanyamalalayo onabanyana bolokhe bengakatholakali kuze kume namanje. Lizokhuluma ngehlupho ngezanhluphe ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho, ikakhulu kathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele, osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngake seSouth Africa. Abanye belokhu esikhuluma labo enhlelweni zethu bebelokhu besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane, ikanti ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lo mkhuhlane njani.
Aiwa, tinenge tine mutereri wedu wekutanga. Hello caller. Aiwa, taswera sori kuti tambokubatisai panhare, asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubva mataura nhasi neGango. Munogona kuti udzowo nemararamiro amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano.
Right, ndimanyoni paZimbabwe.
Pakadeiko paZimbabwe apo manyoni?
Manyoni.
PaZimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva richibuda richinyura kurwadza chete.
Saka nhasi kwakamira sei?
Nhau yemutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi ndopachari chingonzi nyararai chete, ndombotangira hangu pamasanctions apo.
Ehe, taurei.
Pana baba wanga wala kutawara oti varungu wano tisama sanchini wako Amerika ni na uyevu kwechi ajisi wisho. Kuna kureti iri kukwira everyday, mitengo iri kukwira everyday, awasa Trumpo wari kukwiza. President wedu arimo munoma, president wedu asi Trumpo, president wedu akangonyarara. Zvinenge zvichitika akangonyarara. Tikangoda kuti tichitaura hanzi urayai vanhu. Please, kuna baba vandanzwa vachitaura nezvanu PSV yavo vangaita kuti hanzi zvoniye. VaTrumpo vanoita against vana kuZimbabwe. Kuna kwatina kusununguka. Zvanu PSV haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzva kuti sistema vetine pakaitwa nemachema sanctions ekazvetwa gala manhiro. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumarine kwedu yanga itori machi yekuti vanoti maMDC ndehapi vachibata vanhu vachirova kunoo kuZimbabwe taka nguva yakaomesesa isingaiti yekuti ukangotaura chinhu kuti chiri kurwadza iwa taomerwa hanzi nyararai rechi ichikwira zvairi kuita every day kudaiso tenda pano aita dzamarapo aiwa dzamara chokwadika ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi zuva nezuva unovapindura kuti kudii zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi dai zvaigoneka iyo america yacho taimuona Trumpo wacho kuti aimboya achitaura nesusu vana vezimbabwe kwete zvokuti hanzi tina kutaura nemuparliament parliament vakaguta vari kudya vari kubvisa nesipo vari kudya zvavanoda panguva yavanoda isusu tiri kutambura ngavai vatrumpo vataure nesusu vana vezimbabwe ndisu tiri kutambura avanangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ine cabinet yangu chokwadi vari raiti vakaguta ezvinoti vari kuita census zizizi private census iri kuitwa private muno muZimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredio yako
zviri kufamba sei manyoni kuri kuitwa census yei
kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvo but iye zvinosvika kudzai ti munzvimbo matogara isimon present vamwe vaverengwa vamwe vari kujambo yezonza mhino kwayaendoko saka zvinhu zviri kungoitwa private asumya kujeka kuti vari kuzvifambisa sei asi stika ravari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020 saka tichazozvinzwisisa kuti 2022 saka tichazozvinzwisisa kuti kuzviri kurevei kana rakanyorwa kunzi 2022 ino iri 2020 saka zvinhu zvese zvinongoitika muno muZimbabwe hapana chiri straight tetemavhe munomu tiri kutambudzika please america dai yaikwanisa kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake pasina anosara vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuamerica ikoko vamboonawo marwadzirwa atribute mabhanduka vegetable kaika 15 gondalsana kane mashizha 4 saka ndinodyi ine vana mari yacho ndinoiwana kupi upfu hwacho chaivo izvozvi ndienda unotarisa upfu ndaona uchiita 270 bond ndinoiwanepi kuti nditengerewo vana ndiwane kubikira vana
saka apa manyoni
ngavapiye masanctions vanhu ezanupf
manyoni
izvozvi vanoramba zvinhu
pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva
hatisi kutokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetimboti tinodya kana makuseni makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga yakurema kuti nditenge chingwa $28 ndinoiwanepi saka tikangoshingirira kuwana upfu ihwohwo tenekebhizi rake roro rapa 50 bond tamboita tichingocheka mbichani ndozvatakutoita
aiwa mashoko makukutu chaizvo dai maikuwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa
kutaura chokwadi ndavangosiya vamunangagwa tambozama kushingirira navo vachidzika kubva ndege kusouth africa pavakatiza paya vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira maimaonawo mavhidhio acho tatakamira kusvika mausiku vachingodzika muZimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs zvichireva kuti chinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana wezimbabwe zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana wezimbabwe wese haasi kushanda dai vaiziva kuti tiri kushanda vanga vasingadziki vachitaura kuti jobs vakasvika vachitaura kuti jobs saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi uno ravari kutivatidza kuti titaura kuti nenzara
aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni kunge manga munetu pano pachirongwa babai
yewe silomlalelo ngilethemba lokuba usesekhona Caroline Moyo
yebo
kunjani mama
yaphile njani
uzaxola ke Umavi kade sakhuluma lo mlalela kade ubuqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Naye kulungile.
Ye, ungapi komhlaba?
Hayi ngilapha eKapa.
Yebo vele.
Yebo.
Ye, ufuna ukuphathisa ngalophi udaba? Kule coronavirus, kulodzamara, kulama sanctions kumbe olwakho udaba ohamba ngalo?
Ole coronavirus lona liyethusa kakhulu sibili ngoba kwamba ngiyacabanga nje ningedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases asereportiwe khona la asengu-17 singazi la angaziwayo ukuthi mangayi. Kasi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele. Kungabi kuyikuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana naye lo corona. And then endabeni kaDamara yangengene kakhulu ngoba yazi ukuthi thina silezihlobo labangani imideni yethu more than 20,000 ababulawa ngegugurawundi bebulawa ngumnangagwa lomgabe. Uyazi ukuzwisa ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma radio la kuma TV kukhulunywa la ngoDamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa akukhulunywa nge more than 20,000 yabantu ongawukuthi abantu besindebeleni bona kabasovantu abangakhalelwa cha kukhalelwa umuntu oyi-1. Shua yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama-families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububa ababebenziwa akukhulunywa ngabo mina ngilakho ubufakazi obenziwa emdenini wakithi. Uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele waze wayenza lokhu njani miscarriage kodwa konke khona lokho akukhulunywa kukhulunywa ngenifa yomuntu oyi-1 ngewafa ubuyaphila asazi. Yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale kodwa kungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya kasi-recognizewa so senze njani namhlanje ukuhlatshelwa ingoma kaDamara eyi-1.
Ya kuyezwakala yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela.
Hayi uyazi ukubuhlungu impilo esiyiphilayo kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi kungikhona kahle kahle isiphiliswa mpilo bani. Ngiyacabanga bengilalele umama obekhuluma though bengingazi understandi kahle ekhuluma ngeStone ayikhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu PF kuphela kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu ngithola bochamisa benja kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesi mpini angeke uze uthole sithola imisebenzi kwampha. Hayi uthola sebe-importa abantu all the way from emashonaland le bebaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesichapha sizahamba e-South Africa sizodinga umsebenzi ongangokuthi uthola la e-South Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo-KFC kodwa uzwezi ukuthiwa nxa ufuna ukusebenza ko-KFC kobulawayo kufunakala 5 O levels whilist ngapha egoli ngingena nje ngingalayo leyo 5 O levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho. Labona ukuthi uku-marginalize abantu kukunenge ekhaya kakhulu ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kunenge ngale eZimbabwe. So nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lathi abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu. And kumanje mina ngedwa nginje mina more than 20 years ngiku-waiting list yendlu kodwa ngithe mfika manje ngo-December into engibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandzi okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwarwa ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu kusho ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga kusho ukuthi bazabe sebebhilonga emareserva or sebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa.
Ye hhayi ngempela kubuhlungu okukhulumayo abale ndlebe bazwile labo kumele kuqondiswe khona umbiko lowo ngile themba lokuba bazile. Asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Kulungile mama.
Hello caller. Hello caller.
Hello.
Ehe makadi yenyu.
Hello.
Hello, mutauri sambijana, tiri kutaura nani?
Ndotaura
Ethelmere. Eh, muzvare Ethelmere makadi iko.
Ndiri pamagadiniwo.
Eya, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kusouth Africa, Pretoria.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu, nhasi tine open mic. Munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko kusouth Africa kwakamira sei, muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai.
Kuno South Africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma. Mabasa arikunetsa kuna mabasa ende usina mapepa uri kushaya basa apa mabasa acho akunetsa maforeners awandisa musouth Africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge iri kungotorwa kutumira kwacho inotorwa uchiitora inotorwa paunozoichinja kwacho kumusha kwacho haitengi kana chiro saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama manguva yakaoma.
Magara kwenguva yakareba sei imomo musouth Africa?
South Africa ndagara nguva yatirebei ndakatanga kuya kuma 2006 zvinhu zvazvichiri nani zvichakanaka asi tisatarisa maurire etakaita kuno kune pane zvinhu izvo zvizvi haa zvasiyana kure chaipo pane different yakatosiyana chaipo chaipo takaona kuno zvinhu zvichakachipa.
Asi munobva kanyi chipa. Asi munobva kanyi here?
Halo.
Munobva kanyi here?
Ndinobva kwamutare chimanimani pachinja.
Aiwa pakanaka, saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi.
Inini ndinongotisiwo semoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo kugadzirisawo vanhu kuti zviite zviri raiti ende zvimwe pfungwa dzacho toti dai vakurute kana atadza zvavo dai zvaidzira zimbabwe yacho yaingotanhurwawo dai matinoenyika vachizvibvumira yobva yangotorwawo hayo kumboganhurwa kungoti variwo kumutudze nekuzambia oenda ikoko variwo kumutudze
nezvingaita
hereoenda ikoko bhodha rebhotswana oendawo south africa oendawo pamwe zvaitiitirawo zviri nani.
Aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu sisi Ethe, muve neweekend yakanaka chaizvo, mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa mazita tatenda.
Babai. Interesting concept there from Ethel. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with. You're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending malaika, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with a concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
That is such a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us her take.
Yeah. I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand we have a caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora Nani, we are Muru Kupi. I think it's for you, PJ.
Yeah. Uyakhuluma moyo.
Ngiyakhuluma yebo.
Ehe, kanjani ba?
Hayi, ngiphilile.
Ungaphi kuwe uTswana?
NgiseGaborone.
UseGaborone. Indaba isekudini ziningi. Kule ama sanctions ezijeziso. Kule coronavirus.
Mina ngikuleyo kakhulu empuphu yokudla le.
Empuphu ye.
Empuphu ye, hey. Phela abantu bayafa ngendlala lapho.
Ye.
Endabeni yempuphu.
Alibathumeli yini impuphu khona ngapho utshono?
Singabathumela imali nethi impuphu. Singabathumela imali nethi impuphu. Singathumela imali manje imali mayekho yasithumela. Mayifika ngapho ngendlela iba price yakhona abakhuluma ngakhona, hey. Bese thumela impuphu yakhona.
Uthi kakwenziweni? Lunganani uhlupho lwangkhona lukhulu okungakanani kule mpuphu?
Hayi, ngani liya phambili ngoba hey. Into yenzakani nganigqile sokusibisela ku-2008 ukuthi emashopini uthi nangwasela lutho ngoba yabo kuyakhona. Siyabona la makhiye epetrol lapho ngani kugcwele, ipetrol iyahlupha. Ngani vese siyakhona ku-2008 yini ngani sembona ngakhona. Uthi vele ma uthole kwawadla lapho ku-green corner. Siyokhupha sebesithi hamba lapho kwame khona, iy'ndawo zakhona zinzima le.
Kulabanye abase-South Africa abathi bona abathumezela ngomalayitsha. Kanti khona ngapho eBotswana kulawo malayitsha abaya ekhaya elingabathumezela le mpuphu.
Amabhasi ayathumezela kodwa adura. Nothumezela indawo imali ngani ingcono ngani. Ngathumezela igrocery. Ngathola imali abothatha yona leyana. So ibathanda futhi ngabe uthengele enye igrocery. Abathumezela udura kakhulu. Ngoba uma uthi uyathumezela pa imali ayothenga igrocery yena iyothumezela ngayo futhi.
So ungangcono uthumezele kuyimali.
Ngothumezele imali. Uma uthumezele imali futhi uma kufika ngayo ngendlela impuphu yakho yasihlupha kakhulu futhi uma ihlupha vele yasidula ngoba impuphu yasithengisa yasivele ngaphandle kwamazwe angithi.
Yeah. Udaba lezijeziso zenotho ezethulelwa iziphathamandla zezanu-PF ulubona njani ngeMelika? Ilokhu
Ngabe bayengiza kuya ngabe kuya ngami ngabe vele nje ngibavayela noma kuphuma kwa phezulu babo. Ngabe kopara bathu abanye nje sifa ngendlala babula imkhuhlane izipho lezi ngoba lesi bese sifa izipho bakubona ukuthi manje into abayenza ngoba bona mabe sithi sakhela ukuthi abakwenza kulunganga bona vele abazwakali. So ngabe yini ngabe vele bayengiza ngabe nje ngithi vele ningasaphumi kona hapo.
Ngihlalani kona hapo.
Ngathi simona ina vuyo ni mikwai, yote kwai, nyaskara empuku iru tisu se kwai ngati. Uli se uli kwai ti.
coronavirus ge. Lizo njani kona ngapo ngase Botswana.
Coronavirus mwa ngani Zimbabwe ngapa ngono. Angaki wa babika ngawa ngiti ba tisithela ne mali ni ngambo ngani Zimbabwe ngano shoti mali. Ngiti ba sebenza kakhulu starting man. So ngani Zimbabwe singase vika kakhulu coronavirus.
Imanye singasindi.
Asiyasinda ngoba uthole imali yezimbabwe siyasinda ngoba imali ngabe izimbabwe mina besikhathi zezimbabwe lapho ngoba uhlala noma ithwithi ingabamba imali ngidlalele emafonini kuphela.
Hayi, sibongile kakhulu umoyo ubelela ngelihle.
Hello caller.
Hello Magadi.
Thiri wadi tukutaura nani?
Gladys.
Oh yes. Ehe, vanga vari ku WhatsApp havai watinokuchingamidza ishuwa. Kwaka mira sei kwa muruko sisi Gladys?
Kuna kundirisa angu pa makapana pa turu wazi wane upenyo South Africa.
Sana angura iti nzwe semazi mai ashisha muruko tarisana na shosu vanezu.
Semadzimai isusu tine tichishandira vana manje zvinorwadza kuti unomboshaya mari vanombokunyima mari ini ndakatarisana nedambudziko rokuti dai ndaona mari ndatumirawo kwaupfukumba ndachengetawo vana saka kuti vana ndisingaziva kuti vana vanenge vachidyei upenyu hwechikadzi chaichaiwo hwakaoma kusina baba mukati isi tiri kuti tikati tinochemerawo baba vedu vekuzimbabwe uku tobatwa mapasi nemapurisa eZimbabwe aya vachitirova vachityora makumbo hatizivi kuti tichachemerawo kupi kwatinochemera.
Tombotarisa hedu dambudziko recoronavirus rakamira sei imomo muri kuudzwa zvakakwana here uye vari kumusha hamusi kutyirawo here kuti mataura emi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro?
Moyo izvozvo yakatomira green mavelas moyo yakatomira kuti chirwere ichocho chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti upote uchifamba uchienda kunomuona ikoko mari yacho haisi kubatika saka isusu tochendera kupi takutsva kudumbu takutsva kumusana.
So dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti makatarira mararamira muri kuita muri imomo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo. Shuviro yenyu ndeyei?
Aiwa shuviro yedu dai tikungoti dai vamunangago ka vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka tichionawo dambudziko ratinenge tichiyana nevana kuti vana vataurawo amai. Tolo zvakati mwana wangu inini mari hasikui wana ngatiende pamarikicho tonorikichira zvino kumarikicho kuto kwacho hakusisina kune rikicho rekuti tirikichire vana. Hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike.
Aiwa tinotenda chaizvo sisi Gladys tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuWhatsApp kuomba mauya kuno kuFacebook. Ticharamba tichikufonerai pano pachirongwa ndechenyu. Muve neweekend yakanaka.
Aiwa tokutendai chikuru. Ndamba munesu.
Okay, bye bye.
Hello, Kola.
Nyapila
kunjani?
Ya
I think I'm going to be able to get the sanctions.
Umuntu kana malaka unyanya emhlanje zaphela ekubuhlungu kakhulu. Right, ufukhuni indaba yamasanction ayabona mina America bayawazimisele kahle kahle. Ngani isho njalo ngoba ndiyathi bathi bayesaba ukuwafaka lawo malori. Abantu abaningi lapho bafuze befake lawo masanction afana lo ufana lokhuluma lomgwadi lokhuluma ufuna isanction kunomo wawaita. Uthuma ufuna isanction. Uze umalathi inkomo ufuna isanction nabanye abaningi abanjalo ngani itsho njalo abantu bezimbabwe babona ngathi barobhi umhlaba yabona barobhi i-EAU nesadala yabona bayirobha sinjengesikhathi sakujonathan moyo labanye abanjalonjalo bebekhulumele bengathi bayavala bebanjengenkukhulanti ihamba ngale iyedle udoti oshiwe ngumntwana ngale ubuya bendlule ngathi idle futhi empuphubele ihlikisa umlomo yonto ezibayenzayo izanhlee namhlanje Umuntu nje ngomuntu lo. Mina ngiyabizisa lekhulu lapha.
Kodwa ke ungakahambi ngomkhuhlane we coronavirus liwuzwisisa kanjani?
Entweni leyoaphendawo first day ukhulume umuntu wedebhelo wathola ephita malezibeni utholakalelawo nabedebhethi into le buhlungu yabona kakhulu nje kakhulu thina ekhaya ngale ngoba nje yabona amazwe njengokuseNtshona Afrika la kungangena nje umendu ukuthi oke ngathi futhi lebengathi banemithi yokubhodisa banemafacilita a-right thina ekhaya lithi bakithi ungangena lowo mkhuhlane yazi asithandazeni ukuthi ungangeni ekhaya njalo sinaukuthi ama-temperatures abangathi ayenzani njali ama-temperature ngaphinde batothi asebenza lekhaya kushisa ungangeni ube ulala ngoba nje bakithi sihlathelelwa yesiyaphela ekhaya bakithi ekhaya akunampilo ekhaya lebabo kuyophila bona abantu bazafulaya beyechina bekuquarantine echina beyayatho khona bebesiberaiti thina siyophelelwa yihlobo khonaayo so balithi masiyemthandazeni kwabakhonzayo kwabaye kwa esontweni waze ube yisoso ube yini sithandazele kwinto leyangelezi babo kwabantu bazophela.
Hayi siyabonga kakhulu ubelelangelilami
ngiyabonga kakithi angithi nje i-America mayifaka ama-sanction futhi usoke sinje
kulungile baba. Mr. Nyoni there was saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also the list, Manyoni also said the same thing before she spoke about the census which is currently underway. But Tiri Paporigate Mbenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona atina kukanganwa ipana Isaac Tongoma arikuti ndiri kuno ku Willows ku DRC ndifonere ndivaisa namba dzake Richard Karikoga ari pano ari kutaura ndirikuona pana Terence Naro hanzi ndifonerei ndibvaisa namba dzake Evarista Tuli aisa namba dzake Stanford Taruvinga Tawanda Peter ari pano Primal Destiny hanzi please musharukwa ndifonereiwo ndiri kuno Bethel Chikwiri ari pano Bethel tirikuedza kufonera uri pa plus 44 apo timbonzwa kuti pa UK apakamira sei regai tigoedza kufonera Bethel ari pano pa live feed yedu Tawanda Peter Munyukwi hanzi namba yangu iyo ndobvaisa namba dzake asi tichamboedza kuti tibate Bethel asi ndine vamwe Priscilla angari paSouth Africa namai Lincoln vari paSouth Africa namambokadzi vari paSouth Africa vese vanga vari paWhatsApp vachikumbira kuti vapinde pachirongwa chedu saka tiri kuedza namba dzenyu uyezve musanete kuramba muchidzoka pano pachirongwa nekuti tinoziva kuti nhare dzinombotinetsei nguva nenguva asi shuro yedu ndeyekuti wese anenge anyora namba dzake ipo pano tigowani kwatichikufonerai sekutaura kwatiri kuita nhasi tine gango tanga tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika kuti imi kwamuri ikoko munogona kunge musiri muzimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatiri kutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neamerica nezuro uyezve vamwe vachibviswa taona vareika ukonde vabviswa pasanctions list apa nevamwewo vakashaya vanga vari mubato rezano PF vawanikwa ivo vachibviswa palist iyoyi saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Bethel Chikwiri tiri kuedza namba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungonzwa hedu kuti ndeapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai PJ.
Silusizi ke ukuti ikhasi lethu ele-VOA indebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana ye-Facebook kayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa. Yikho-ke kodwa-ke lilakho-ke ukuthi lingene uhlelo libukele ngoba sisheyile ikhasi ele-Studio 7. Yikho-ke kulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le-Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezihlukeneyo zomhlaba. Kulo Imelda Kundishora uthi good evening, I'm watching live from Centurion, South Africa. Watson Dliwayo, Urufaro Tenia Moyo, uMalvin Panganayi ufakile inombolo zakhe zocingo. Ufiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe. Ukothi Nimpemi Kothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa akasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele. Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round, hansi ndifone rei. Gift Kandenga uthi watching from Togoyando Elimpopo Province. Limu Kenny Kumalo uthi ngilimamele ngise Johannesburg, into zakithi asazi zifunani, only God knows. Kulomlaleli njalo uBoaz Njaya Guru uthi atili kunyepa muri kurwadzisana nemasanctions amuri kukumbirai.
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say ma sanctions akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai, saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne you America nezuro pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here. Vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure mesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei. Vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ, that Mohlante report, what action was taken after that? Those are some of the issues that they are looking at, but I know there's a lot of argument, especially on social media, about the issue of sanctions.
Yes, some are for the sanctions, some are against the sanctions, and some are even advocating. Silo mlalelo khona ecingweni, siyakwamukela uhlelo.
Yebo mam.
Kunjani baba?
Niyaphila linjani ndani?
Sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba?
Ngisaboroni ngiMpangazitha.
MpangaZitha.
Ye.
Chono, sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele.
Awu bazithi.
Umbono wakho.
Hayi. Ngoba umphathi ngamashishani nje ngiyakhozanya. Ngichayile umama lo ihlombe kade ikhuluma kaThesu esindebelini ngokuthumba kwabantu. Ngibona ngani ngingaphuthi ngamafeature ngoDzamara. Ngibona ngani umkaDzamara ngawuya boniswa nje kakuhle abantu abaxotshwa kuzano baphuma lomgali. Bahlangane labo azishishane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamhlangaphi ngoba anti sebazondelana. Yikho lapha ngathola khona bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamaNdebele ukuthi 20,000 kukhala ngoDzamara kodwa kule 20,000 athi ukuthi abangakithi bona eyakithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mina ngigozama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo esebenzisa abantu bakithi abathengayo. Yikho bengisithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi bantu bakithi thina leli daba sesihluzele ndona ngoba mina kakhangakalihluze ngoba uzama ukuluvala nje benguye umbulali. Abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi lokhu sivuka sisithi uhulumente uzasungisa phela kuthi angafika uhulumente silo mbulali ongumnankagwa otshiyele ngurobert mgabe lezano. Yikho ngasizame ukuthi khona singenene ematoileti siflasheni uvalo sithini okungasikusayo ukuthi silungiseni ilizwe lethu engamthwabazi.
Kulungile baba.
Yikho lapho esizahluza khona iindaba zethu zokubulawa kwethu.
Hayi, ngiyabonga kakhulu MpangaZitha.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic, and I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp.
I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on the issue. Please don't forget that we do this every Thursday, so join us. I'm Marvelous Ntanganya. We're in Washington.
You know, practice is here in my city, Libelelanga, and you